Panyaya yehondo iri pakati peHamas nehurumende yenyika yeIsrael. Chirongwa chokuchinjana nhapwa dzehondo dzakapambwa namativi maviri awa muhondo. Chinhu chakanaka zvikuru nokuti imviro mviro yokukoshesa upenyu hwavanhu. Chirongwa icho chinonza mucherechedzo wokuti hondo inoparadza, inouraya upenyu hwavanhu nezvisikwa zvose zvapasi rino, zvinosanganisira zviumbwa, zvivakwa uye zvose zvinoshandiswa pakurarama. Saka icho chirongwa icho chichi chinobudisa pachena kuti upenyu hunofanirwa kuchengetedzwa kwevanhu vakatapwa vari mumajere ehondo mbiri idzodzi. Zvinounzazve koshesa nyaya yekukurukura kana vanhu vapesana maonero.
Munoona chirongwa ichi chichibudirira here, uyezve zvakakosha sei kuti pave nenhaurirano pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi igopera, uyezve kuti nhapwa idzi dziwanikwe idzo dzichiwanikwa dzichichinjanwa?
Hurukuro zveiyo iyo kuchinjana nhapwa iyi dzehondo inotara futi nyaya dzekodzero dzavanhu panyika dzokugarisana muzvakanaka mujekerere. Saka chirongwa icho chiichi chinofanirwa kuti chivandudziwe namativi ose anoda kuti hondo iri pakati peHamas neIsrael imire.
Munoona zvichizomira sei mune ramangwana panyaya yenhaurirano pakati peIsrael neHamas?
Ndinoona kuti zvatanga nokupana vanhu vakasungwa kuti maviri iwaya zvinoita kuti vanhu vachitanga kumisa hondo iyoyo kuti nyangwe vanhu vapanana nhapwa idzi vochizivazve kuti hatisi kuda zvekuzoita nhapwazve pakati pavanhu.
Medzisiro yakanaka pakati pevaviri ava ndeyeyi?
Panofanira kuti pachiunzwa utongi hwejekerere nokurarama kwomufaro pakati pendudzi mbiri dzomuIsrael nedzomuGaza, West Bank, dzomuPalestine.